A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, September the 28th, 2017. Welcome to our women's segment, where we talk about issues affecting women, here on the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalating prices of basic commodities in the country at a time when there's a huge cash supply. How are women and their families coping? That's the big question that we have here today. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai musakanganwe.
Linga kohla olesine lwabo mama ku live talk sikhona ngolesine kodwa ke live talk ikona sukusela ngomvulo kusiya ngolesihlanu. But also don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7, as we are now live streaming on Facebook. Join the conversation like right now.
And for those that have access to the internet, you can go and visit our web pages at www.voazimbabwe.com, also www.voashona.com and www.voandebele.com, and you can also watch us right there right now. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalating prices of basic commodities in the country at a time when there is a huge cash supply chain. How are women and their families coping? That's the big question tonight. So please join us as we discuss. PJ.
And President Robert Mugabe, on his return from the United Nations General Assembly Summit, promised the nation that the prices of commodities would stabilize in 2 days. And today, at the Heroes Acre, he accused some of his ZANU-PF members for using that situation for their benefit.
Yes, PJ, and the government has also been blaming social media for peddling fake, you know, statuses and fake news, as we hear it here in the United States, and has promised to deal with those it suspects of inciting the public to react by hoarding commodities and driving up prices as supplies limit and availability. They say they would deal with those very sternly, PJ.
Yes, and activist Linda Masarira today officially launched her bid for the Harare Central Parliamentary seat as an independent, citing some of the harsh economic challenges as the driving force. This comes at a time that when women are being encouraged to register to vote.
Yes, PJ, and we actually did have a video of Rita Makarao, Mrs. Rita Makarao of ZEC, where she's actually explaining to people how they register to vote. So let's go to her and just hear how does one register to vote before we come back to you, PJ.
Yes.
Tinoramba tichiyeuchidzana kuti pakunoenda kunonyeresa kuti uve nevhoti tinofanirwa kutakura chitupa chako nerine gwaro rinorakidza kuti unogara pati. Vanhu vazhinji vari kuenda vasina magwaro ivavo vachida kunonyora maafidavit zvinoreva zvakuita kuti macommissioners of votes vedu vange vachiwandirwa nebasa rekuita. Ndingavaedze zvachose kutarisa mamwe emagwaro aya atakataurayo, ingave cabinet hospital, ingave tsamba yakabva nevamunezvikwereti navo vatingati madepartmental stores aya, ingadai iri tsamba chaiyo yemagetseni yamunodyusa magetseni nao kubva. Ngavauye naizvozvo zvinotibatsira kuti tikurumidze kufambisa basa.
We heard there from Madame Rita Makarao of ZEC PJ talking about how people can register to vote. We just thought we'd rush over to her so those women that are watching with us here can hear what is needed for one to register to vote. And the exercise kicked off earlier on in the week and is ongoing for the next 3 months. PJ.
Yeah. Siyalambulela uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama ku Studio 7 eye Voice of America. Lamhlanje sikhangele ukuthi sihluze udaba lolu olu inhlupho izibhekane lapho mama lapho ke bethenga izinto lokuqonga kwentengo yezinto yempahla osokubhahile emadolobheni amakhulu lapho ke abantu asebehanqe izitolo ezinkulu besiyathenga izinto impahla ngobuningi besithi ngoba ilakho ukusilela kwelakusasa kodwa ke kuze kube lamanje akukabi lokusilela ngempela kodwa ke abantu lokho bethenga ngobune impahla ngobuningi njalo lentengo yayo osokwenze yahle yaqonga ikanti ke amafutha ezimota ubikwa lokho isilela lokho kulendwendwe ezizimota ezilokho zilayinele ukuthola amafutha ezimota nxa kungaswelakala amafutha ezimota kuvameki ukuthi kubangele ukusilela kwezinto eziningi impahla eziningi ikhoke namhlanje ngithi asihluzeni bomama sihlaziye ukuthi linake lapho elikhona kungaba sokubulawayo ngasegwanda eBite Bridge eGweru eKatoma eHarare eMutare lapho elikhona lina uluphatha njani lolu daba lokusilela kwezinto lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo sicebisane siphane njalo amacebo ikanti ke singakaqali uhlelo ingakangeni mina ukuthi ngisikhulume ngesindibele kuke kwaba lokuyizivisa yelizwi likankosikazi Rita Makarao lapho ke ekhuthaza omama ukuthi bahambe bayebhalisa ubayibhalisela ukuvota nokuthola ilungelo lokuvota ikhoke kade kuloku siba lamahungahunga amaningi ukuthi abantu bayahamba bayebhalisa ukuvota khona ngale babiselwe emuva ngoba kabalazo ingwalo ezeneleyo ezokuthi bayibhalisa unkosikazi Makarao uthi yena okufunekayo kuphela isithupha sakho singaba ngesezenge kumbe ngeseplastic akulamsebenzi ikanti abantu abaningi kade besithi engxenye kufunekala isithupha eseplastiki kuphela hatshi esezenge uthi yena yena uthi yena bayathatha izithupha zonke kungaba yipassport kungaba yi-driver's license kungaba yisithupha esezenge kumbe esingayisosezenge akulamsebenzi kukanti ke kube kulolunye udubo njalo olwe-proof of residence ukuthi uhlala ngaphi sibili abanye ekuqaliseni kade kubikwa kuthiwa kumele ubhalelwe nxa ungulwana olojayo kumele ubhalelwe incwadi i-affidavit umnini wendlu hatshi yena uthi ke ulakho ukuthi ugcwalise indingeko lezi ze-proof of residence ngokuletha incwadi engabe yamagetsi esikwelede sako-OK kumbe izitolo ezinkulu kubo-Greater Means lako-Mikos izingaba yamagetsi ingaba ngemthelo evela kuhulumende kumbe ku-local kuhulumende wezabelo ku-local government
PJ nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda pano pa chevadzimai tiri kutarisa isu kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro uyezve kushayikwa kwezvinhu zvakadai semafuta vamwe vari kuti ivo pavari kuenda kunotenga mafuta ekubikisa vakungowana zviri kunzi izvo zvitsaona zvimabhodhoro zvidiki kana vari kuenda kunotenga mafuta saka tiri kutarisa kuti zviri kumbofamba sei uyezve madzimai vari kuzvigona sei pari zvino takanzwa mazuva maviri apfuura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti ivo vachange vachigadzirisa zvinhu mumazuva maviri anotevera aiwa nhasi razuva retatu uyezve nhasi tanzwa kuti pavanga vari kumarinda eHeroes Acre vataura ivo kuti pane vamwe vari mubato ravo imomo mezano PF vari kuita zvisina kutsarukana uyezve vari kushandisa zviri kuitika izvi zvekukwidza mitengo nezvimwewo senzira yekuvabvisa pachigaro saka ndozvimwe zvatiri kutarisa idu kuti imi semadzimai variko kunzoko muri kuzvigona sei taurai kwamuri kana muri pano ipo pa live feed yedu ye VOA shona ibvai manyora kwamuri uye zvemotiita uro kuti muri kuzvigona sei tikwanise kunge tichiverenga zvamuri kutaura nekuti pane mamwe madzimai akateerera anogona kubatsirikana uye zve kana muri pano pa live feed yedu ye shona ndirikuona pati vane vamwe varipo uye zve dzvanyai pakanzi share tione takawanda ndirikuona keti nyama dzao matotaura imi mukati fee tiripo pa Joza we are watching I want to kuchingamidza on us only Lee Marasha kuti things are turning bad hey zvakaoma 2008 on the corner imanyo neko kwane vari kuti South Africa kusoweto tiri kukuona live Gilson Madani rechireva ari kuti pfacha Ancilia Hove anzi zvakaoma vedu we Angeline Marinda Mbombe munjoma ari kuti following Amon Gwanzura anzi zvakaoma saka vari pano pa live feed dema dzvanya pakanzi share kuti vamwewo vanofara nemi vaone zvatinenge tiri kutaura ipo pano tomboenda kune mumwe mutori wedu nawo achitaura iye pamusoro peiko kukuoma kwaita zvino uyezve kukwira kwaita mitengo
Vachitaura pamusangano vaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri weZCity Yuva Peter Mutasa, vati kukwira kwemutengo nekushayikwa kwemari mumabhanga asichiwanikwa pamukoto ndizvo zvauraya nyika. Vamutasa vati sesangano vari kukurudzira hurumende yavamugabe kuti ibve pachigaro.
Dambudziko retinaro riri kubva mune zvematongerwo enyika, saka haripedzwi neimwe nzira asi kugadzirira zvematongerwo enyika. Chechipiri chetaona ndechekuti hatigoni kugadzirisa matongerwo enyika navaripo asi pakuda kuti paitwe dare risina kwarakarerekera rinogadzirisa nyaya dzese dziri kunetsa munyika ichienderana nenyaya dzeupfumi hwenyika richigadzirisa nyaya dzekuvhota dzamaelections richigadzirisa kuti paitike maelections asina chingasvibisa uye zvagadzirise nyaya yehupfumo hwenyika
vamutasa vatiwo kukwira kwemutengo yezvinhu munyika kwasiya vashandi vaomerwa sezvo mari dzinotambirwa dzisiri kuwedzerwa
vashandi zvatiri kutaura izvozvi vatoluza mari dzavo nechidimbu chepakati nepakati pezana 50% nokuti mari yaitambirwa tingati nemurayiridzi $400 kana mutengo wakwira sezvawaita izvozvi kuti sipo yaita dollar imwe chete yakuita $50 zvakureva izvo kuti murayiridzi akutambira $200 kana $250 saka vashandi varasikirwa nemari yakawandisa nekuda kwe 2 weeks idzo dzichete
Momo vatevedzera vamutasa mai Florence Tarovinga vashoropodzo mukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangutya vakati vanofanirwa kusiya basa semavimbisiro avakaita gore rapera apo vakati kana mari yemabhondi katadza kushanda vaizosiya basa
mari yese iri kuendawo black market ichidzokera zvekare muhomwe mai vamangutya nekuti ukatarisa pablack market pacho zviri kuitika imari nyowani dziri pablack market toraramisa muri sei toshandira muri sei nekuti chekuziva chenyu pachivanhu chedu musha mukadzi saka kana munhukadzi achitadza kuziva kuti mangwana ndichapei mwana mangwana ndichaita sei kuti mhuri ienderere mberi mangwana nyika yedu ichange yakamera papi zvinhu zvinokatyamadza zvinotishuvisa isu sevanhukadzi
kukwira kwemutengo munyika nekushayikwa kwemari kwakonzera chipatapata munyika apo vanhu vari kutenga nehuwandu zvinhu zvakadai semafuta ekubikisa shuga nepeturu vazhinji vanoti vave kutyira kuti zvinhu zvingazoshayika sezvo zvakaita 2008 kusvika 2009 Zimbabwe payakatanga kushandisa mari yekunze ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa
tiri kunzwa apo kubva kune mumwe mutori wenhau wedu anga ari muHarare tichimboenda kumasvingo uko tiri kunzwawo kuti kwakamira sei panyaya yezvinhu zvakadai semafuta
I'm going to go to the house.
Apo tiri kunzwa PJ kubva kune mutori wedu wenhau wekumasvingo Gandri Maramba anga ari kutaura apo ne mumwe mugari weimomo mumasvingo ari kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka anga ari kutaura kuti apa nyaya yatambotaura iye yemafuta kuti ikoko kwaaenda kusoro yaenda nhasi musi waakaenda ikoko akaona kune tuma bodro tudiki tunozikanwa ito kuti tsaona Saka kune avo vari pa live feed yedu titaurewo kwamuri uye zvekuti kwakamira sei panyaya iyo izvinhu zviri kuwanikwa here titsanangurewo kuti imi kana semadzimai nyanya muri kuzvigona sei pamwe pane vamwe madzimai vari kune dzimwe nzvimbo vanogona kudzidzawo kubva kwamuri toya kwauri PJ
Mongameli Robert Mugabe namhlanje uthe ekhuluma emathuneni awe National Heroes ekalapo kati kubekwa khona ugogo unkosikazi Maria Msipa ukhulume yena wathi na labo kulabantu ababangela ukulokhu ukuxoxozela kwezintengo yezi yempahla ukuxoxozela ekuthengweni kwezinto zizinengi abantu bese sabela ukuthi kwelakusasa engxenye kuyabe sokusilela sokubuyelwa kumnyaka ka 2008 yena ke uthi yena kubangelwa ngabantu abayizitha zakhe abafuna yena asuke esikhundleni injalo ke yena akayibuya ndawo ngakho ke ngezinye zezinto umongameli welizwe layi akubonayo kusenzakala kodwa ke abe sesithi yena akubangelwa ukuthi kuyasilela impahla lezi ezitolo hatshi azisileli kodwa ke kubangelwa izitha zakhe ezifuna akasuke esikhundleni Sikhangeleke ku live feed yethu ku Facebook ngicela bakwethu ukuthi liye khona ngale ku Facebook page yethu ekhasini lethu elibhalwe VOA Ndebele liye kwenza like nxa selifike khona lapho lingenza like lifake umbiko wenu ukuthi lisibukele lingapi njalo lishare labanye ukuze sibukele sibaningi kulowana Sasia Ndlovu uthwa joined Usalva Kisaka, I get you live from Tanzania, siyabonga. Uzoliwe Zulu, ngumlaleli wethu omkhulu lo, Zihlathi Zemamba, Anzi Satalifika, Tembani Moyo Ukona, yeti come on, this is serious. Lukusa Timothy, very good. Ulinda Mata Malandu Moyo, uti Gapume Vele. Patrick Kumalo uthi nawe ubala njani isindebele kanti ngisibala ezibhalweyo khona lapho abakhona abanengi abajoinileyo Mike Hobe usekhona khona lapho
PJ ngizokuthi tine munyarikani wedu wokutanga amai Margaret Dongo tokuchingamidza yini nemufaro amai Dongo
makadira tereri
aiwa maidongo ndakataura nemi kutanga kwevhiki rino muchitaura kuti mamuri kumondoro kwamanga muri kuedza kuwana Desiri chimbotitsanangureyo kuti kwakamira sei pari zvino panyaya iyo yekushaikwa kwemafuta nezvimwe zvakadaro angave ari yekubika kana yekufambisa
nyaya yemafuta yekufambisa ndo yakaoma zvachose Ini ndakatotadza kuti ndikwanisonga ndichipinda munoharare pamusana pekuti mafuta anga achinzi achatengeswa pamusana pekuti vanhu vanga vakutarisira kuda kuti vakwidze maprices saka vakange vatovhara panotengeserwa mafuta but chinorwadza ndechekuti mota dzanga dzichiunza mafuta dzaiuya iyo itauhuri wawo kuti vanoti mangwanani aya odai dzama dzavo dzotora mafuta vovhara isu tinogara kure nene growth point pamunosvika munzwa kuti avavhura makuseni pane vapiwa asi vavharanza hapana mafuta iwo mafuta aripo vakamirira zvakare kuti vakwidze maprize avo
Ko panyaya yezvekudya nezvimwe zvakadaro zvakamira sei madzimai ekumondoro vari kuzvigona sei
handidi kukunyeperai munoziya handisati ndaona kuti kutambudzika nekushushikana kwechembere nemadzimai vemumaruva munoziya waiona kuti chembere dzapererwa. Munhu anoenda kuti aronda kunotenga mafuta anonzi anga achitengeswa $3.40. Akutaurwa kuti ari kuita $5, mamwe ari kuita $6. Shuga yavanorarama nayo vachimwa tea yaiita $1.90, yaakunzi yakuita $2.50. Zvakaomera vanhu, zvikaomera chembere, wainzwa tsitsi vachipinda vachibuda, kutaridza kuti zvavaomera havachakwanisa kuzvitenga. Ende uyezve vazhinji vacho vaizvitengesa vanga vaakudawo cash, ende cash hakuna kwairi kuwanikwa mazuva ano.
Imi takanzwa vamugabe makamboshanda navo uyezve makaenda kuhondo ikoko mune vamwe vari muhurumende, vakauya vachibva kuno kuNew York vakataura paairport kuti ndiri kutora 2 days ndichagadzirisa zvinhu. Uyezve nhasi tanzwa kuti kumarinda kuHeroes Acre vataura ivo kuti pane vamwe vari mubato rezano PF vakaita kuti izvozvi zvekuti mafuta ashayikwe nekuti mitengo ikwire, vari kuda kuti vavabvise pachigaro. Ndo vari kuita kuti zvidaro, munoona sei zviri kuitika izvi semumwe wakarwa hondo yerusununguko?
Izvi hazvina kundikashamadza, nekuti kutaura kwavamugabe kwakutaura kuti vari kubvuma kuti muhurumende mavo mune huori. Ndochinhu chandifadza kuti nhasi vazobvuma kuti muhurumende mavo mune huori. Ende mune huori zveshuwa, kana vachikwanisa kuti vanhu vanonzi vanoshaya mari, ivo vari vavo vanotunga vanokontrola mabhengi, Reserve Bank inopa mari, mari iyoonekwa iri pablack market, zvinorwadza. Ndoda kuti muzvare Mavela tindikutaurire zvandakaona nemaziso angu.
Tisanangurei.
Ndakati ndapinda mutaundi ndichitsvaga mafuta, ndokubva ndapaka motikari yangu ndaona kuti kiri yareba. Ndokufamba pane imwe shopu ndichiti regai ndinotsvaga zvinhu, ndobva ndakumbira pekugara. Ndakumbira pekugara ndakaona mukomana anga achiuya akarembedza travelling bag achipinda mushopu muya. Akasvikoona shopu ona anga arimo, ndokubva vaenda kuseri. Vaenda kuseri inini ndibva ndakuti haa, kwakanaka. Ndokubva ndakunzwa zvakunzi US dollar rine rate yakati, bond note rine rate yakati. Ndikati ha, ndofunga imari iri kuchinjwa. Ndobva ndaramba ndakagara. Ndoona mukomana yakubuda akateketera zibhegi rake rine mari. Ndokuzobvunza sekuru vane chitoro ichocho, ndikati sekuru, ko munabuda izvi? Kanzi angauya kuzonditengesera mari iyi. Tikati mabhondi noti matenga? Zvikanzi hehe. Tikarega kutenga tinoshaya zvekutengesa nazvo stock yekuti tizokutengeserai. Ndikati saka ivo vanoti vanowana kupi? Zvikanzi vanopiwa kubhengi kuseni kwega kwega. Uyu anowana 10,000 allocation yake yekutenderera nayo achitengesera isu vemumashopu. Zvandakaona nemaziso angu ini, munoziva ndakarwadziwa zvekuti ndakauya kumba ndakafizuka, ndakashaya kuti unotaurirani, because ndakationa kuti patori nenetiweki yakasimba. Netiweki iyoyo inofanira kunge ichitobva kureserve bank yopinda mumabhangi, vozoita maagents avo anotora mari, kolekta mari kuseni kwega kwega, anozofamba achitengesa mari. Saka uhuri uhu ndezveshuwa kuti vamugabe vakuakcepta kuti hurumende yavo ine huori, ende huori wacho huri kubva mukati mavo. Ende nyaya yakadai kuti uri mhangare sanika wakaita sana Magrezi Dongo, ndakanzwa nemapetro bhombu, ende neupenyu hungu wekara ndakatyisidzirwa. Ndakati ndoriiko, ndozvitaurirani? Ndakamboda kuti nditore foni yangu kuti nditore picture. Ndikati panapa pamundu pasa pari papa panozara vanhu vana hundi, ndinogona kudii kuitirwa mhirizhonga? Asi zvakandirwadza apa ndiri kutaura kuti uori wavari kubvuma uyu ndehweshuwa ndehwavo. Vaimboti kune maopposition ari kuda kutiita sabotage. voti ozwe kune ma foreign countries ana kutita sabotage. Yezo iye zvinezvi vazoona kuti uri hausi ku sabotage wa hausi kubva mu opposition hausi kubva kuba foreign countries uri kubva mukati mavo ende ndo watipa upenyu huri kutirwadza.
Aiyo
kuti hatichagona kuziya kuti tinodyeira mangwana. Saka zviri kundirwadza ende zviri kundishusha kuti nguva yese iyi vanga vasingazvizive here kuti huri huri kubva kuti mairi kutengeswa is well coordinated. Iri well coordinated zvekuti unotoona mari nyowani chaiyo. Pandakaona mukomana achibuda akarembeza bhegi ndakabvunza kuti bhegi rinei zvikanzi maidongo anopuwa 10,000 pazuva achiitengesa. Kana apuwa 10,000 iye anogona kuita take home more than 1,000. Tifungai kuti kana iwo maindigenous acho anobudirira sei kana achipiwa mari nehurumende yavo yechimbadzo vanobudirira sei maindigenous acho. Apa muri vari kutenga mari yechimbadzo zvimura iri kuuya ichida kuvateksa. Saka chinditaura kuti zvamuri kutaura kuti muda kuti munhu mutema abudirire muda kuti abudirire chirudziiko.
Maidongo, mombobata makadaro ipapo nekuti zvamataura mauyewo neimwe engo nyaya iyoyi yekuti mari inogona kunge irimo musirculation asi iri kuuya ichingotengeswa muruvande zvisinganyatsozivikanwa kuti zviri kufamba sei. Uyezve takaona vamangunjika ndinoona kuti vhiki rinoiri vanga vari kumbobvunzurudzwa kuti zviri kufamba sei naivo vachina mhasa, asi sekutaura kwamuri kuita pari zvino ndo zviri kubvunza vazhinji kuti saka vanhu vorarama sei nekuti sekutaura kwamaita zvematinimi pari zvino vamugabe hatichanzwa vachinyanyowo taura ivo kuti vari kumbunyiki vari kukanganisirwa ivo nevanhu vekunze asi vanhu veimomo muzano PF. Saka makatarisa sarudzo dza 2018 pane zvingasanduke here tichitarisa kuti vamugabe vanenge vakumukirwa nevanhu vavari kuti ivo vari imomo muzano PF?
Handione kusanduka kwazvo kana iri Zanu PF iyoyo nekuti huori wacho huri umomo asi vane huori hwakasiyana hune mastage nemastage. Amakwikwi ehuori saka kunyangwe vachiripo huori hucharamba huchienda mberi nekuti vari kutokwikwidzana mukwikwidzo yeuoni. Saka ndione chinochinja zvavakudiwa muzvare Marvelous ndezvekuti kudai vanhu vemuno muZimbabwe vachibvuma kuti chii chinonzi change. Change kuchinja vatungamiriri haikona kuita recycle vatungamiri nekuti azouya ane rimwe zita rekubato asabva umomo macho manga muchidiwa, uya azobva nekuku asi akambodya atinokorawo, uya azobva nekuku akuchadiwa iyoyo inonzi recycling. Munomu tine rombo rakanaka nekuti tine human resources yakati o. Ukakanda dombo kutaura kwangu muzvare magezi rinonorova a female or a woman graduate kana kuti rinonorova a male graduate. We have enough learned people who can drive the change vari munhu, but pamusana pekuti isu vacho vemuZimbabwe tinotya change ticharamba takambunyikidzwa.
Aiwa
takambura.
Mombobata makadaro maidongo. PJ, we are hearing there from Margaret, Mrs. Margaret Dongo, a former ex-combatant. She's just talking about the situation in Mondoro, where she comes from. I spoke to her earlier on in the week, PJ, where she actually said she was trying to get some diesel to travel to Harare, but she couldn't because there was none availability, and also she was told that she couldn't use her swipe card because they were not accepting swipe charges. And then she recounted what happened at one of the shopping centers where she saw somebody coming into one of the indigenous shops at the shopping center carrying a huge bag full of foreign currency and bond notes, where they were then, exchanging notes between the shop
owner and the man with the bag. So that's what she's just talking about, that, you know, it's hard for the situation in Zimbabwe to get better because, you know, it's being enabled allegedly by the Reserve Bank itself and the government. So that's what we were just chatting about there. Over to you.
Yeah, ospatelena ama money changers law akwenzakali kumtare kuphela akumbe kumondoro kumbe lapha kade khona unkosikazi Margaret Dongo kodwa kwenzakala la kobulawayo lase Bite Bridge lase Gwanda sizizwile indaba ezinjalo lapho ke ukube lamahunga hunga njalo ukuthi ospatelena bake bachaywa ngamapolisa abanye besithi bachaywa ngamasoja ngoba bebonakala bethwele behamba bethwele izimali zona lezo eza kwamanye amazwe ingaba US dollar ingaba le rand ingaba ngama pond notes kuthiwa aya printwa sivile kodwa ke uzafumana ukuthi nana katholakala e-bank kodwa atholakala emkambo omkoto yiko kade ukukhulunywa ngukosikazi Dongo lapho ukuthi uthe edinga amafutha ukuthi abuyele eHarare evela eMondoro wafumana ukuthi abantu kade abanini bamagalaji kade sebe woda iloku amafutha lawa bewathengisa nsitha kumbe bawathengise kusenseni emadabuka kusa abantu bengakavuki babathi bawathengisele izihlobo zabo labangane kumbe njalo bathengisele lawo abathenga ngentengo ephezulu okwedlula leyo ikho ke yena ke uthi yena akubonileyo ukuthi engxenye akulagukusilela kwe akusilela kwempahla kodwa ke ukuthi abantu sebesebenzisa lona lelo thuba eselidaliwe ngokugukudeka komnotho ukuthi bazinothise ikho ke imali iya emkambo wathi esebuzwa nguMavelas lapha ukuthi uthini ke ngomongameli othenana evela eUnga wathi yena uzofika alungisise konke okuhluphayo phakathi kwensuku ezimbili ikho ke sokwedlule iviki yonke ebuyile kodwa ke namhlanje uthe esephendula wakubeka sobala ukuthi hatshi akasathuki amazwe angentshonalanga kathesi akasathuki ukuthi babafakela izijeziso ayiseyiyo tuna ayikhulumayo ngalezi suku ukhuluma ngokuthi izitha zakhe zikhona oJudas Iscariot njengokutsho njengamazwi akhe ukuthi bakhona kuZANU-PF ikho ke iZANU-PF isidlana khona lapho phakathi kwayo sokudliwa amaqanda umama sesidla amaqanda akhe.
PJ, maybe before you go on, just you know, when you mentioned Jesus Iscariot, I just wanted to acknowledge that you were also there at the United Nations when he spoke of another biblical Goliath. Tell us a little bit about your experience at the UN before you carry on. How was that like being in, you know, in the vicinity of the president and everybody else?
Yeah, you know, when he was speaking about the Goliath, part of his speech, he actually went off script. It wasn't in the original script. So you can see that the old man is really old, and he talks like an old man, and he goes off script sometimes, and he is all gone biblical, as you say. He talks about Goliath the other time when he was in New York. Now he's talking about Judas Iscariot. So, really, this is something else. He's taking another turn in all his speeches because all the time he would be lambasting the West about these sanctions and so on. But now he's taken a new tune. He's focusing on ZANU-PF itself. Yeah, that it should put its house in order.
Also, I think before we came to the program, I was hearing that the government also is actually putting a law to actually outlaw anybody who's going to be changing money, like the money changers. Yeah. They are actually going to be jailed or something, but that's something that's just come up. So it's interesting that Mai Dongo brought that up and is discussing with us. Over back to you again.
Yeah. Izinto zonke lezi esizikhulumayo lapha Marvelous ukuthi ukukhanya ngani umdala sesiba biblical usegxila kakhulu ngasebhayibhelini njalo kasakhulumi ngezijeziso zenotho avame ukuzikhuluma ngazo kangela kakhulu ugcwele kakhulu ebandleni lakhe leZANU-PF usekubona ngempela okuthiwa ngonkosikazi Margaret Dongo ukuthi usekubona unjalo uyavuma ukuthi kukhona ukuxabana kukhona ukufuthelana okukhona phakathi kwebandla lakhe leZANU-PF kulelinye ixuku labantu eselikhangele ngamehla abomvu elibheke ngamehla abomvu isikhundla alaso watsho wathi yena vele kasoze asuke esihlalweni lapha khona hanzi chigaro ichi ndakachipiwa nevanhu saka handibvi pano
aiwa nhasi tanzwirira PJ sekutaura kuri kuita PJ nhasi tanzwa mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vachitaura ivo vari kumarinda eHeroes Acre kuti pana Judas Iscariot mupati yavo imomo meZANU-PF uyezve Judas Iscariot kana kuti vana Judas Iscariot ava ndivo vari kukonzera zvinhu zvakadai sekukwira kwemitengo kushayikwa kwemafuta angave kubikisa kana emotokari. Amai Dongo minoti muchiripo here apa mumbotaura nyaya iyoyi yekuti nhasi kwataurwa nyaya yekuti kuna Judas Iscariot muchidimbo.
Kuna vana Judas Iscariot.
Mm-hmm.
It's true. And I salute him for saying that, but I'm sorry to say he said it's too late.
Mm-hmm.
It's niyango question ye bitter pill.
Mm-hmm.
Kwamkana tekuti ana kutanga kuziva nhasi kuti mukati muna ana Judas Iscariot vaigara vakaprotektwa ana Judas Iscariot but iye zvino vazoenda off hand havachakwanisa kuitwa control saka vamugabe vanowanzoita you know he is the act of communication vano vanoziva nguva yekuti wa ma words saka ivo vakuzomurisa ana Judas Iscariot nhasi pamusana pekuti ana Judas Iscariot vaya vazomudowo pachena kuti aiwa izviziziziziziya zvedog each dog nyaya iripo but nyaya yavana Judas Iscariot haina kutanga gore ranhasi ikonomi ine yakatanga kupazika 25 years ago vakatanga ISAP saka iye zvine izvi yatopera pachisina che you know the ship is sunk saka atingakatyamadzwa chatingatongofara ndechekuti bhachi rekuti isusu tiri vatengesi ndisu tapaza nyika rabva radzokera kuvaridzi vacho ivavo vari kuzvipazira dzinonzi huku dziri kudya mazai adzo izvinezvi dzazodya pakasara pakashaya nhiyo yatotodywa pamusana pekuti nevanhu vese maruva mudhorobha vava kutambudzika havasisina chikafu vanofamba nemotokari havasisina chekufambisa
aiwa chimbobatsai makadaro
regaizvinezvi zvarwadza
ehe regai timbotora muteereri tina sisi Michelle Song vari kusouth Africa makadii hello pana sisi Michelle Song vari panhare nhare dzavo dzinenge dzadona PJ unogona mbo chingamidza vari pa live feed timbova chingamidza tichivatenda kunge vari panesu panguva inoyi
nditanda kutata leli thuba lokuti ndilibonge linake elenza live streaming lati ku Facebook ekasini letu ele VOA Ndebele bakhona sibili uThembani Moyo uthena lokho ku serious uPatrick Khumalo uthena khulumani ngesintu sizwe nathi awu aphela akulabantu abakhuluma isiNdebele abathi abasithinta ngocingo lawe ulakho ukuthi usithinde ngocingo lawo ungene kuhlelo ukhulume ngesintu nginyazama lapha lalapha yana ukuthi ngibe ngidolikela khonoko okukhulunywa ngunkosikazi Margaret Dongo ngikhulume lokunye ngesintu kodwa ke akula abantu abasithinta ngocingo yikho ke lawe umlando wakho umthwalo wakho ukuthi usithinde ngocingo khona lapha Linda Malandu Moyo uthena ilizwe selibolile shuwa uArthur Ndimande uthi iZANU-PF vele ayizange yenze into enhle usihle Dube ukhona siyakubonga uthena ilizwe ngike lisalunga vele uGift Molobiseng uthena December 12 movement sebethule zwi ngempela abasebethule zwi njalo vele bahala khona ukuthi sikhulume labo Ukumalo kuyaphendwa njalo ethi Zimbabwe ayinqunywe in between kube yi two countries amashona wodwa abantu bodwa sesizwile thina ngabantu bentshonala bempumalanga. Mhlonipheni Colin Mhloza Moyo uthi uzofela esitulweni lo Satani but okungapheliyo kuyahlola ngempela. Untombi yakonyathi Mamdluli uthi izano sisiqedele ilizwe shem. Usakhile Liline uthi yena hello ladies dala salicinana alisebahle nje kuthi ayende makanaka.
Hayi wa
baba inombolo zakho zocingo lapha usijoyine emoyeni sakhile.
PJ ayi wa tinotenda vese vari pama live feeds edu uye zvendombotora iwo mukana uno kungotenda. Tirikuona vamwe mashare ndikuona kuti pane 25 shares dzaitwa pana patinokutendai. Ndozvatinokurudzira kuti wese ari pa live feed dzvanyai pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Tambochingamidza vamwe asi pari zvino regai titi sisi Lydia Madanga vari kuti tiripo tiri ku Cape Town. Amon Gwanzuranzi tsvakaoma chose wandai sibandanzi live in Kempton Park kuJohannesburg. Kana muri kuda kupinda muchirongwa nyanya madzimai ibvai manyora namba dzenyu ipo pane tione kuti tikufonerai. Charlie Tambara ari kuti Zimbabwe not on sisonke. Aiwa sisonke shua. Wandai sibanda vambonyora zve Angeline Munjoma vati following. Maidongo tombodzoka kwamuri. Tiri kunzwa manga muri kunyatsotaura imi kuti aiwa vamugabe vari kutaura havo zvinonzwika asi vati nonokei. Saka poitwa sei? Tiri kunzwa kuti kune mahunga hunga kuti pachange pane marisha fone zvimwe zvakadaro zvinobatsira here izvi?
Ngava chingogutsura zvigutswa zvavo nguva yacho ichiripo. But handioni nguva yacho kuti ichiripo ini. Asi vakarega kugutsura zvigutswa tinofane nzara. Apo ndokuda kuti munyatsoona zvakanaka muzvari mavherasi. Vakarega kuzvigutsura zvigutswa zvavo tichafane nzara. Saka kuti vambotiseva kusvika 2018 ngavagutsure zvigutswa zvavo. Tione kuti tingararamawo sei kungosvika 2018 chete.
Ipapapa
kuti tinenge tichida kudya.
Tiri panyaya iyoyi ya 2018 vazhinji nyanya madzimai hatisi kunyanyonzwa vachitaura zvakawanda panyaya yekunyoresa kuvhota. Kwakadii kumhondoro kwamanga muri uko vanhu vari kunyoresa kuvhota here madzimai?
Ndinonzwa kushushikana. Mazelas. Hakuna kana senda kumhondoro ngezi kwandandiri iri kunyoresa kuvhota. Hakuna kana senda. Unotozvibvunzwa nevanhu kuti nai Maidongo saka kunoregista kwacho tichaenda kupi? Hakuna chati chako. Unoshaya kuti nguva yavachazoendako vachizosvika kuzokwanisa kuti chembere dzigofamba ende hakuna vachakwanisa here kugadzirira motokari dzekuti vazotakura chembere nevamwe vasingagone kufamba kuti vakwanise kuenda pavachavhura. Hakuna chiri kuiye zvine izvi hakuna chiri kuitika. Mhirizhonga iri kutoitika mazelasi ndeyekuti mapensioners enasa aya ndiwo ari kunzi ngaauya auye kubiometric registration. Asi vakawanda vari kuuya ndoo vari muurban vari mutaundi vari mumaruzevha havasi kukwanisa. Nezuro uno ndakatenda kumahofisi epenjeni ndichinotsanangura kuti kwandinogara kune vanhu vakura vakwegura vanotambira NASA. Vamwe vacho ndavasiya vari muhospital handikwanisi kutakura vese kuuya navo muno muHarare. Saka vachaitwa seizvi kanzi kana vasina kuregista biometric vanobi havapiwe mari dzavo. Saka chionai kuoma kwazvo. Nechembere yakachenjera mari yayo ikatambura nasiuno yakuchibatwa pabiometric kuti ukaregera kuregista haupihwe mari yako. Ndizvo zvatakarwira here? Hatina kurwira poverty yakadai azisirizo zvatakarwira kana takarwira kusununguko hatina kurwira kuti tizotambudzika kana kuti vabereki vedu vagotambudzika nekushushikana kuri kuitika iye zvino izvi chandangofarira chete ndechekuti pandakataura nemukuru wacho akanditi hanzi maidongo tichaenda kuruzevha asi ndokushaya kuti kuruzevha kwacho vanoenda vanhu vacho vakavazivisa here hanzi takaisa mumapepa nemumatv nemumaredhiyo vangani vane mapepa vanoverenga pepa kuruzevha let alone muHarare vangani vanoafoda vangani vane tv mumaruzevha ruzhinji harusi kutomboziya irworo rupapejini pacho kunzi kwaakunzi kana usina kunyorwa kurejista nebiometric haupuwe mari saka kugara kwacho unozvibvunza inini ndiri murwe rusununguko ndinozvibvunza ndinonzwa kushushikana handivari kuti ndo zvatakarwira here taakutopa dambudziko rakapfuura dambudziko ratakatopiwa nasimiti iye
mombobata makadaro amai dongo PJ ino tiri kuzwa kuti tine mumwe munyarisani wedu tichadzoka kwamuri batai makadaro PJ just you know rounding up there Mrs. Dongo was just saying as a former liberation war hero herself she's asking that what she's seeing on the ground is that what you know the law liberators fought for like herself she's saying she's talking about the issue of the elderly people that are being asked to also go and register to vote so that they can get their pensions so that's what she was lamenting that is that what the liberators fought for over to you
yeah eh siya kwamukela nkosazana tango
yeah
eh uchona njani kona ngapha
ayi chonile chone njani
ayi sichonile wena ke use New York kona ngapha kodwa ke uyizile udaba olusenza olwenzakala ekhaya olokusilela kwamafutha ezimota olokusilela kwezinto abantu sebesenza ipanic buying bebuthenga impahla ngobuningi besithi engxenye kusasa kuzosilela wena ke uzwe besithini ekhaya ngiboneke njalo ebulenjini lapha uke waposta usithi wena umama umthumele imali wayayithola eMoneyGram ingama bond coins wodwa
Yeah, yazi sometimes ngawu izindaba lezi uyacabanga ukuthi ngiye uyaphupha ngoba iZimbabwe yangkhona inangisa yazi bengakhula kiyo izinto zazingamangakanje so ngawu nje abantu bethi kachona imali nini ukumelela ukudla kumbe ukumelela ukuthi bathenge ifuel ipetrol ayi lokhu sokwesabisa lakho So kukhanya that sezizabuyela ezindaba esasiziza ngo-2008 ngoba abantu babe bephila kangaka nje futhi abantu abatshintsha izimali emgwaqweni sebeza kuba baningi so mina inkinga yami yiyo yona le yokuthi yini engigcina abazali bami ngihlala khona so ngomnyaka woga wonke ngiyabathumezela imali ngabathumezela imali eyokuthi lawo veke besebenzise ekhaya ibazihlalela khona le makhaya so nxa besemakhaya khona laphana nxa bebabuzi bebesiya ukuyajintsha imali kumbe bengaphuma emakhaya bayangena ethawuni ukuthi bengimeleli ukuthi benikwe leyo mali ezinye indaba bake babatshele ukuthi hhayi imali yangikhona kayikho like ikhona apha ngithumezela imali yona le umama uyimelele kwazi wayimelela wafika ngamakuseni ngama-9 babebamtshela bathi hhayi siyakunika kuyi-171 umama wathi hayi mina kumele imali le ngiyanika ngoba sibe sile into emele siyisebenzise leyo mali okay kumele uphenduke ngama-2 uyaphenduka ngama-2 bayamthathela imali yonke abamnike yona bothi hayi imali kayisekho kusokumele sikunike kungama-coins ha umama uthi so njengoba sokunje sokungangcono ngiyenze njani ngiyithathe lowa ma-coin But at the same time, ulokuzenu umanager wangkhona sesithi hayi mama bona wathi sitshintshane akunike imali ama-coin ona lawo mina nibe sengisebenzisa i-card lami ukuthi ngilokhuze ngikubhadalele le nto ofuna kuyibhadala mama wathi hayi kabafuni ukuthi zibhadale ilokhuzeni ngama-coin ngokuswayipha Wakule wafone na la wabantu utepabuzu kutilinga afu umayini ngilisipa ipeti. Umama watu hai. Abantu wangkona watu hai sifuna kui imaji. So imagine umamamu, she's almost 80 years old.
Mtu mdala sivi.
Mtu mdala. So awanye ke, kona umama ya zikule la ngoba wabule mali ilokuzeni. Unyao. So kuchukuthi umama wami nga esipheka yena elabantwana abalapha emazweni pho abangela abantwana abangela umuntu obancedisayo baphila ngani yiwo umbuzo wamona lo ukuthi kunjalo futhi thina abangapha bangikhona sasivunyelwa lathi ngiyabona ungenza uma ilongo uyakhala ngokuthi emakhaya abangikhona bakabavunyelwa kabakwanisa ukuthi labo behambe eHarare kumbe town labo beregister. So abekhaya nxa bebababamba njalo thina ke abasediaspora esacelayo lathi ukuthi basivumele lathi ukuvota bayalelana nxa bekwazi ukuthi ilizwe lethu ukulungisa ilizwe lethu kufunakala umuntu wonke oyi-citizen laye ebe lilungile ukuvota thina basiyalisana nokuvota angikuzwisisi khonokho ngoba ama-centers lawa kumele evulwe lapho kurejistwa khona abantu ngakurejista babeyenza khona ngabo-1980 ukuthi ukuvota ku-1980 izikolo emakhaya ngaphi kwaku abantu babekwanisa ukuthi behambe beyerejista ukuvota ezikolweni eziseduzane lawo.
Bamba khonapho nkosaza na dangwa nge ngikhulume labanye abalaleli asebefolile khona lapha imizuzu sokusele nje eli ethoba mune munye mavelas sebengikhona befona kathesi kodwa ke ngiyabonga kakhulu mamdluli wena ke ofaka inombolo zakho khona lapha ku live feed yetu mamdluli kunjani khona ngapho ngase Botswana.
Hayi mina ngiphilile linjani ngapho?
Hayi siphilile. Uthini ke ngodaba olusegudwini?
Hayi udaba olusegudwini lubuhlungu ngoba ungakhangela ilizwe lakithi alisagcini thina intandane.
Yeah.
IZimbabwe lezintandane eziningi kakhulu kulezalukazi vela bavalwa bonke laba bantu. Kubalwa nje kuphela abantu abasesikhundleni sikahulumende abadlalayo only. Laba abanye abazidubekela abathengisa amatamatisi hayi vela babonakali lokuthi ngabantu ngoba xa ilizwe lizatshintsha yonke into kade ngikhangela ama-prize amasepi 2 kg isiyi-$10 umuntu othengisa amatamatisi uzayithenga ngani 2 kg umama osemakhaya ngalo wafelwa ngabantwana bamthiya labazukulu uzayithenga ngani 2 kg yesepa uza kuyabhadala ngani esikolo uyathengela ngani abantwana izikolo zelupani i-primary ibhadalwa $70 ibhuku lomntwana esikolo liyi-$130 lamapheni konke lokho izinto ezikhangela ogogo. Ngoba phela siyakwazi ukuthi kube nomkhuhlane oqede abantu baqala abazalukazi labazukulu. Kwayilizwe lakithi lingakunanzeleli konke khona lokhu ukuthi izinto ezifanele ukuthi uhulumende azinanzelele kuqala. Umuntu ubuya kuqala kulokufaka uxa ephepheni ngoba umuntu ofuza ayifake uxa ephepheni ngumuntu. So nxa umuntu wangikhona engananzeleli enganakekelwa kwenzakalani ilizwe ngelekabani manje sokuyiwina sisakwazi.
Hayi mbongele kakhulu mamdluli.
Ayisibonile
ma. Ubulokhu ufona sizabe lokhu sikhuluma lawe kwinhlelo zethu ezilandelayo wantsho wabona ukuthi lonke livele lobe inombolo zenu so uhlelo zolusiya emaphethelweni kodwa kungasenani ulitholile ithuba lokukhuluma asixoxeni nasiyihluzeni bomama ngolesine olulandelayo anje. Kulo nkosazana Sakile Liline ecingweni njalo.
Zinjani kodwa khona ngapho lona?
Hayi, si right thina. Suphendukile ngase Botswana.
Sendiphendukile se Botswana. Namhlanje ngisebenzela eFrancis Town. Mbona mama abaningi abawodayo. Imajority yabe mbabonile abaningi ukudla bekuthenge ngapha. Njalo ma ubuza ukuthi i-reason kani sokuthenga ukudla ngapha, bathi intengo esingale intengo ephezulu. And ukudla kokho ebe ngikubona kuthenge okuningi. Ikudla osokusiya ngena ngeganga kumbe i-smuggling ngoba ebhoda ba-declaysa i-rice bavumela i-4 kg kuphela amafutha bavumela ama-2 liters angu-2 so umuntu ma ethenga yabe ethenga igrosa lokuthi imkwazi kumlast inyanga yonke so kuba nzima kobomama ukuthi umama athenge ukudla kwakhe ayingena njalo border declare ngaba lomnyama thathile konke kumbunga thengi lapho hlala ukuthi uyathenga eZimbabwe njoba ethiluma mdlulu ukuthi emakhaya yasithi ukuthi 2 kgs isinda 20 or 20 something dollars uyayithatha ngapho ugogo ehlala ekhaya uyayithatha ngapho egcina izintandane bayayithatha ngapho umama kuye babakhangela umuzi abazivekela obaba bakhona imisebenzi ayikho uyabe engasebenzi ukuthi angagcina imuzi so umama ugcine seba le-challenge yokuthi acrosse ibhoda ayewoda and angawoda uzabe ezathenga te into ezimbili ezintathu angaba lo mnyama aphinde athathele futhi ebhoda ngokudiclare so eyi kunzima hhayi bafeke indaba esiyo inzima angazi ukuthi sizaphuma ni but mbone ngani sokuseduze
ye hhayi mbongele kakhulu Sakile
ngiyabonga kakhulu
ye ubufone njalo ngeviki elizayo ngiyakwazi ukuthi vele ungumlaleli wethu omkhulu kulungile sibongile kakhulu ye those two ladies Mam Dluli and Miss Sakile Liline they all put their numbers on our Facebook page and they were all lamenting that it's so sad what's happening in Zimbabwe and Mam Dluli was saying it looks like the government is not is not for us, the ordinary people, it's for themselves out there.
Unfortunately, I think that's the sentiment that's being shared by a lot of people. Let me just read. Regate Mboverenga Shuripa Facebook page, VOA Shona. We are not saying that vese vakwanisa kushare live feed yedu ndirikuona iwa nasta wana achitsama chevanhu tinokutendai tirikuona tendai izi nyamari kuti for now prices have decreased plus fuel is at every garage it was a false alarm but government responded well ndofunga ndovamo varikugara zvakanaka to the situation and surprisingly the US dollar is now in the market in Bulawayo Dr. Oro kurikuita vatendai izi nyama Tawa Mingela kuti Vamugabe is a winner in his life even in prison guys solution iri vameno zvavataura opposition is full of greedy people ndo zvavari kutaurawo nhasi vabiti vabiswa pachigaro mudhara akati zvete pachigaro taurai tinzwe ndo zvavari kutaurawo panapa keti nyama dzavo ari kuti pfee tiri pano pajozi we are watching Lilian Tandedze ari kuti ndipindewo ndasvika late vedue todawo kuvhota isusu tiri kunze kwenyika aiwa panyaya iyoyo yekuvhota kune avo vari kunze kwenyika hurumende iri kuti munofanira kuenda kunonyoresa mozodzoka muchivhota kana vhoti yatanga only marasha ari kuti things are turning bad hey zvakaoma 2008 on the corner saka vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana pj vamwe vari kuti kwavari zvinhu zvakanaka saka Kenya Sande ari kuti tiri kumindrand kujoza tina mazariri ani tiri paCape Town kudza nai nyamatanga tiripo paDurban Antilia Hove ari kuti zvakaoma tanyaradzwa takateerera hedu tiri pano pajozi hatingapedze vese ana gora vari kuti following Douglas Mubai Hans vanhu vezano PF ndivo problem asi regai timboenda kuna amai Margaret Dongo kuti vangoti gaga tisatapedzisa zvedu kuti amai Dongo munoona zvichizoita sei takatarisa kuti gore rinouya kune sarudzo
zvimini zvimwe tingataure hedu vamugambe vanoziva kutonga vanhu hatidi kunyeperana nekuti mukatarisa matsvina ari muopposition zvinotorwadza ivo pachavo vari kurwira power vari kuconcentrate on power putting power before the people vamugabe vari kuconcentrata pane power yavo zvine zviri strategic eliminating vanhu vakutanga kueliminata vanhu vavanoziva kuti ava vanonditarisa kupinda mupawa
saka munoona vachidzoka here mungoti ga 1 second chaino tinoda kutorawo mumwe tisati abuda
azvimboshamisa azvimboshamisa nestate neopposition
regai tichibatai makadaro chibatai makadaro timbopedzisa nemumwe munyarikani wedu tisati tapedza program
nkosazana dhango lokukona anjo hello
We want to just apologize there to one of our guests, Teresa Dangwa, who was here speaking to us from New York. And also thank Amai Margaret. Teresa, sorry. And then Amai Margaret Dongo speaking to us from Zimbabwe. We really thank you. And all those that actually called into the program and those that were live streaming with us, we really thank you. From myself, Marvelous Mshanga Nyahuya, I would like to say have a very good night.
Livalelisayo umphrakisi Jeremiah and sithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngivikelizayo. Siyabonga.